Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, August 30th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about moves by some South Africans to forcibly remove foreigners from various jobs.
And to join our discussion, you can phone us directly right now on 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet. We are at www.voazimbabwe.com. For Shona, you can visit www.voashona.com. And for Ndebele, www.voandebele.com right now.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we're talking about planned removals of foreigners from places of work in South Africa.
Mm-hmm. And Zimbabweans and other foreigners living in South Africa say they are very worried about the move by some locals who want to remove migrants from various workplaces, claiming that most of them are working in the country without proper immigration documents.
Some angry South Africans say foreigners are grabbing their jobs and engaged in illicit activities such as selling dangerous drugs, and therefore they will block all main highways on Monday and invade workplaces where they will fish out people without proper documents.
The South African government has already deployed large numbers of state security agents in some parts of the country, with indications that such moves would turn violent in townships where foreigners have in the past been attacked by local people. There were skirmishes between locals and foreigners in Pretoria yesterday over the killing of a taxi driver.
At least 62 people were killed in 2008 and 7 others in 2015 following xenophobic attacks in South Africa. Some Zimbabweans who were affected left the country. Today, students in Nigeria picketed outside South African-owned companies, demanding that the South African government should stop any moves to eject Nigerians and other foreigners from the Southern African nation.
So, joining the conversation right now, join us on this show and tell us about, let's discuss about this issue. Please note that we are live streaming on all our Facebook platforms, but I have just checked the VOA Shona Facebook platform and we seem to be actually streaming a different stream to what we are seeing right now. So we apologize for that and we will take corrective measures. But you can visit us on our VOA Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. But if you cannot find us there, please visit us online on www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com. We should be streaming live there also, Gibbs.
Yeah, kuna manje ke Marvelous njengoba kutsho kwakho. Yeah, khangela ukuthi as live streaming ngemfanelo kuma pages ethu eFacebook. Sibona ngazani sakulungisa khona lokhu. Yeah, namhlanje ke sikhuluma ngokwenzakala kule South Africa, sizokuthiwa ke ngomvulo Marvelous. Kukhanya ngazani abantu beSouth Africa babengena emsebenzini bedinga abantu abasebenze khona ngale bengela mvumo. So bathi abantu laba abala incwadi ezivunyelwa yilizwe leSouth Africa. So bangena bebadinge bangathola uGibbs esebenza, babuza isithupha, babuze konke. Bathi kambe umuntu usebenza ngapi. Kuzobuya ke sizwile ukuthi njalo bazondiswe ukuthi kulabantu abathengisa ama-drugs, izidakamizwa. So ke sibonile ke ePretoria kadongani kulokhu kugijimisana izolo. Abantu abanye sebechisa lesitolo. Kuzobuya ke eNigeria namhlanje ke bekulabantu izifundi ekade zitshengisela phandle kwamakampani akwale South Africa City bangavele bebamba ama-Nigerians bazachisa indawo lezo kumbe baxotshe bonke abantu abakhona ngale ke kule Nigeria. Kuzobuya le DRC kuna ngale lakungazane bayajinga seluli leZambia ukuthi vele like likwenze sizaphumana okuyokumangalisayo. Uhulumende weSouth Africa akakhulume ngakho lokho. Singazi ukuthi kuhamba njani. Kodwa ke kulabanye futhi abeSouth Africa bathi akumelanga kwenzeka lokho. So kunjalo Marvelous.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidza ine mufaro. Pana pachirongwa chedu pa Live Talk pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Uyezve tinoti isu nasi tiri kukurukura isu pamusoro pematambudziko ari kutarisana neavo vanoita mabasa ekutyaira atinoti aya magonyete. Tiri kuona isu kuti munzvimbo ye South Africa panga paine mhirizhonga yakawanda chaizvo pamusoro pe avo vazvizvarwa zve South Africa zviri munyika imomo zviri kunzi hanzi zviri kuenda izvo zvichishungurudza vanoita mabasa ekutyaira magonyete vachityaira vari imomo mu South Africa vamwe vavo vanobva kuZimbabwe vamwewo vachibva kune dzimwe nyika uye zvetanzwa kuti zvizvarwawo zvekuNigeria nasi munyika yavo yeNigeria vanga vari kuratidzirawo vari pamakambani anobva kuSouth Africa vachiratidzirawo kusafara kwavo nemabatirwo ari kuitwa vatyairi vemagonyeti vanobva kuNigeria nezvizvarwa zveNigeria zviri muSouth Africa uye zvetanga tiri kunzwa kuti nemusi weMonday kana kuti nemusi weMuvhuro pachange paine zviri kurongwa panyaya idzodzi dzemhirizhonga saka ndozvatichange tiri kutaura nhasi pachirongwa chedu uye zvetoda kutora mukana uno kuti tikumbire ruregerero kune vavo vari paFacebook page yedu yeVOA Shona pari zvino hapasati pane live stream yedu yatanga tiri kuti tikwanise kunge tichitaura nemi tiri ipapo asi kune avo vari kutinzwa paradio pindai muchirongwa uye zvemutipo fungiro yenyu kuti munoona sei zviri kuitika izvi regai timbonzwa hurukuro yaitwa nemumwe mutori wedu wenhau westudio 7 nemumwe anodriva iye magonyete muSouth Africa kuti zvanga zviri kufamba sei zvii chaizvo zviri kuita regai timbonzwa kuti vatichii
zvino hazvina kumira mushe right now madrivers ose ndine vamwe vari vakatoburuka mumarori vari kutotya kuti vakutotyira upenyu hwavo kuti mafamilies avo achazorarama sei nekuti varume ava veATDF ava veorganization inoitwa ATDF vari kuterrorize vanhu I think mukanyatsotarisa mudictionary chaimo wedi rekuti terrorist ndozvarinoreva nekuti vanhu vanenge vakurarama vachitya vasingazive kuti vanozopindana nezvipi nekuti vanhu vemuno muSouth Africa vanouraya and vanhu vavari kuda kurwisana navo ka vanhu vari very peaceful isusu hatina kudzidziswa kuti munhu anourayiwa sehuku takadzidziswa kuchengetedza upenyu hwevanhu and kana tiri vatyairi tiri parodhi tinotochengetedza upenyu hwevanhu nekuti zvinhu zvatinotodhiraivha zvinhu zvinotouraya dambudziko riri kuuya mushure mekunge hurumende yesouth africa isiri kutombotora kana in action yatendera ATDF kuti inge ichiita zvainokwanisa kunge ichiita kuburutsa vanhu mumarori vane mapepa nekuburikidza nekusvika zvakare kumacompanies kuvaridzi vemacompanies vachiisa mitemo yavo yavanoda of which vanhu vari mumarori umu havana kungoemployiwa just to be employed just recently apa last year but one we taive tichipinda mumaque ekuti tinoita resubmit vatirenyuire mapemits edu handiti asi pari zvino izvi mapemits anoexpire 2021 kana hurumende ichiratidza kuti iri behind this inofanirwa kuti inge ichiita zve ichiregera vanhu vaserenze kusvika 2021 end of 2021 yavakapa vanhu mapemits right now taakuitwa kunge tisiri vanhu vari kushanda zviri pamutemo of which
aiwa apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mutyairi wemagonyeti anga ari kutarira iye achitaura zviri kuitika munyaya idzodzi dzekushungurudzwa kweavo vanoita mabasa ekutyaira magonyeti aanga ari kutaura iye achitaura zviri kuitika kwavari uyezve nekuti anofunga kuti honzero chii kune avo vari paFacebook page yedu yeVOA Shona tinokumbira ruregerero pari zvino hapasi kubuda live yatiri kuita pari zvino Gibbs.
So what was the tech driver saying?
He's basically just literally explaining what we have been introducing here, that, you know, there are some issues that people are trying to see in the South Africa. He feels that the South African government is not doing enough to actually educate the locals that the people that are driving have papers. It's not that, that they're illegal. They are legal drivers and they are, you know, certified to work in South Africa. So he just, you know, he's saying there needs to be a better awareness program, but it is a problem.
I can imagine having illegal drivers. How do they clear the goods?
Exactly.
You know, all those kind of things. Yeah, so okay, I was saying, kuma kuna manje, sicela ukuthi lichukuthi kambe libona njani udaba lolu silethemba lokuthi sizathula abantu kade sibacela lapha ukuthi babuye kuhlelo omunye wabo nguDennis Juru yena ngumongameli we-International Cross Border Traders Association usanda kwethula ke umbiko wakhe lapha awethuleyo uveza ukuthi bazaphindisela xa ukuthi kungenzakala. Uthi mbaleke kancane what this organization is saying. They're saying due to threats by South African nationals that on the 2nd of September 2019 they are embarking on an attack on foreigners or foreign national drivers. The International Cross-Border Traders Association executive have resolved that if this plan succeeds, we are going to stop all South African registered trucks, buses, and flights to cross borders to any African nation. Foreign truck drivers have working permits and good working permits in that matter in South Africa, where some are using their valid passports pending the decision by the responsible authority to either renew their passports, their permits. We know what is going on. So I think you can hear what this guy is saying.
Mm-hmm.
Basically, nje bathi in South Africa ngakwenza konoku ukuthi ke ikhahlameze abantu abachayela izimoto. Labanye abantu khona ngapho ke khona ngale kule South Africa kungani kuzoba lokuhluphana ukuthize okunye okumangalisayo. Ikakhulu baza ukuthi kumiswe izimoto zakwale South Africa eziya kwamanye amazwe. Kumiswe njalo lamabhasi avele South Africa. Kumiswe njalo lendiza mchina ukuthi ziphaphe kwamanye amazwe. So lokhu kukhanya zani asomdlalo mavelas.
Aiwa tiri kunzwa kuti tine munyarikani wedu ari panhare pari zvino va Dennis Juru. Tinokuchingamidza ipa chirongwa.
Makasimba here isimaze na mukoma.
Aiwa takasimba zvakare. Takasimba chaizvo. Mungatitsana nguruwo taona maburitsa zvinyorwa. Nasi tatiri kuzviverenga pa Facebook page yenyu. Mungatitsana nguruwo kuti zvinyorwa izvi ndezvei uyezve zvinobatsira sei vamwe vari kuita basa irori rekutyaira.
Hongu ndofunga munhu wese ari kuziya pane kunyanya vanogara munyika yeSouth Africa pamwe chete nehama dzavo dzavakasiya kumusha, kwetewo vamwewo vanozvarwa veZimbabwe vane chekuita nenhau dzevana veZimbabwe vari kuziya zvekuitika kuti musi wa2 September South Africans ari kuti iwo achange achitsonongora achibvisa achitanhaura zvizvarwa zvekunze kwenyika. Tingatarisa kuti ndezvekupi kuZimbabwe here kana ndezvenyika ipi, asi tachizitongatoziva here kuti vanenge vachitereya zvizvarwa zvemuAfrica. Havawanzoreya varungu, havawanzoreya machina, havawanzoreya maindia. Vanodherera kunyanya vanhu vatema saivo. Munhu wese ari kuziva kuti musi wa2 vari kutanga kurwisana nemaforeign nationals. Chechipiri ndechekuti munhu wese anoziva kuti ukanzwa vadaro vanhu ivavava havawanzonesa, vanotaura chokwadi kana vachitaura nenyaya yevhiolence. Chechitatu ndechekuti ndofunga taakuenda kumaelections eSouth Africa takaona kuti ANC yaitumira mamesages kumunhu wese isingasazonzi ndiani, kusanganisira nemaforeign nationals achona vainge vatumira mameseji achona aitaura iwo kuti izvoni tichikopedza maelections tida kudzinga maforeign nationals kuti vatikreate employment kuvalocals. Saka isusu taona kuti nguva yareba zvinhu zvakadai zvichiitika kuti maforeign nationals anourayiwa, anorohwa, anochisidzirwa nguva nenguva. Hapana nyaya yakaoma seyekuti kana uchisiyenza wane 6 years, wane 20 years, wane 10 years, wabereka vana vatopedzawo chikoro uri muSouth Africa, wowanikwa zvichidzi uri kuda kudzingwa pawanga wachisiyenza kana kuti upenyu hwako hwaapa dhenja. Vazhinji vakatosara misha kuZimbabwe, vakatoroora nemuSouth Africa zvekuti havachisina mumwedzi nedzimba dzavainabva kuZimbabwe kuti munhu azive takazvitangira kukara. Zvinhu zvakaoma sezvo zvizvarwa takatasana nezvizvarwa zveZimbabwe kuti vazive kuti vanozotangira papi. Saka isusu tazoti isusu zvakadaro tamboregerera nguva yakareba, asi hazvirevi kuti maSouth Africa, South Africa island iri kudenga yekuti tinoti aiwa pachazoya Jesu patsva ndo pachazonoona South Africa, ndo machona mune vanhu vachona ivavo. Saka tiri kuti izvoni kana vaita saizvozvo rwendo rwuro, tiri kuti ingave mota yeSouth Africa GP North West kana chii, ingave iri kuMozambique kana kuZimbabwe kana kupi zvako kana kuNigeria kana kuti, tichaimisa kubudikidza nenhengo dzedu kana kuti newese angave achisapota muono wedu wekuti kana vamisa kuti maforeigners asenze tisiwane zvemaforeigners anitori nemapepa ekusenza vane mawork permit vane zvese zvakafanira kuti vange vachisenza kana vaita saizvozvo varatidza kuti vanoregerera vana vavo vachitova mutemo vachiisa maoko mavo naizvozvo taitawo saizvozvo tomisa hatina kuti tinorova kana kuti asenzi tisikumisa zvese kana dziri ndega hadzitinese ndege vanonzi isasere kunguva nyorera tsamba like last time tanguva nyorera tsamba vakamisa kuendwa ndege kuzimbabwe nguva nyorera tsamba hadziende kuzimbabwe ndoko mota dzinisa marori mabhazi tichazvimisa saizvozvo
Aiwa, tinokutendai vajuru mumbobata makadaro tine vamwe truck driver varipano varipanhare. Hello, mukoma makadi yenyu?
Aiwa, tinofara makasimba here.
Aiwa, takasimba. Minoti muda kushandisa zita renyu here kana kuti munotya kuti zvinozonetsa mangwana hatina hedu ndava nazvo kana musingadi.
Aiwa, munoshandisa henyu ndinoitwa Roni Mabororo.
Ehe, vamabororo, saka ime munodriva kupi muchienda kupi?
Isu tinodriva tichitenderera muSouth Africa munzvimbo dzese tinosvika kwese, maprovinces ese eSouth Africa, uye tichibuda zvakare kuenda kuMaputo.
Tiitsanangurirewo kuti zviri kufamba sei, ndeapi matambudziko amuri kutarisana nawo semadriva emagonyeti?
Zvinonetsa unotoshaya pekutangira nekuti pari zvino izvi vanhu vese madriver ose ari kufamba akabatira ura mumaoko nekuti bato iri kwandiri hatingangoti kwatiri tose vatyairi tinotoritora as a terrorist organization nekuti vanhu vemuno zvambotaurwa nemutauri akachitaura kuti vakapromisa kuti vanoda kuita zvakati vanozviita ende vanozviita mapurisa avo aripo pane madambudziko rakasanganwa nemadrivers kunzvimbo inonzi Steelport iri muSouth Africa imomuno mapurisa akasvika panzvimbo akatodzingwa panzvimbo akanzi bvai pano vakabva asi vanhu vakapakata zvombo vakaunganidza madriver panzvimbo imwe chete muchisango vachiita zvavanoda navo saka protection hatina rudziviriro kubva muhurumende yeSouth Africa asi vanhu vari kusevenza zvinhu zviri pamutemo kwete zvekuti vanhu havana mapepa iyo hurumende yeSouth Africa inozviziva yakapa vanhu mapepa kuti vashande zviri pamutemo matex vanhu vese vanobatirwa matex payers vose asi tikuramba tichisangana nedambudziko rakadai vamwe ndivo vanotouya vatinosevenza navo vachitokuudzai kuti muchaenda muri mumacoffin ende hazvisi zvekutombofungidzira muno muSouth Africa vanhu vanourawa ende vaurawa hapana munhu mumwe chete waunonzwa kuti avharirwa saka isusu tikutambudzika nekuti tiri kusangana nematambudziko ekuti kuno takauya kuzoshava asi tave kusangana nerufu nekuda kwekuti takauya kuzoshanda
saka muri kuti poitwa sei tiri kunzwa kuti next week pane zvazvakarongwa panyaya iyoyiyi tiri kunzwa vajuru vari apa vari kutaurawo kuti ivo sesangano ravo vari kuda kuti vawanikewo vachimisa mota dzeivo masouth african asi imi semadriver ari imomo musouth africa muri kuronga zvipi next week
isu tanga tichironga kuti driver wose ari muno musouth africa anoshandira muno musouth africa ange achiburuka mumotikari mudzimotikari dzavari kushandisa vataure nevaridziyo dzimotikari kuti tinoda kuti timboratidzira kuratidza kuti zviri kuitika izvi hatisi kutenderana nazvo nekuti pari zvino zviri kuratidza kunge varidzi vemakambani ndo vakungotimiririra bedzi handi mazviona asi zvinoratidza kuti ivo vane pavanozokwanisa kusvika asi isu tinokwanisa kuti tivabatsirewo nekudzika mudzimotikari tobatsira vamwe vedu kana tiri kubatana navo sezvataurwa navajurwa kuti kwakuvhara maborders ose kusvikira hurumende yaacknowledge kuti pane zviri kuitika paita vanhu vanogara pasi nenhau iyi vanyatsogadzirisa nhau iyi kwete zvekuita kunge nhau isiri kunzwika pasina chiri kuitika nekuti pari zvino pari kuratidza kuti zvinhu zvese zvakanaka asi hapana chinhu chakanaka chiri kumboitika kana kunzi kune runyararo hakuna runyararo asi kuti ivo chete havasi kuda kuzviburitsa mukatarisa panews dzemuno musouth africa pari kungobuda chinhu chese chinenge changoitika chakashata kana ingava shopu yangobvira yoga zvinonzi muforena abvirisa abvirisa shopu chakati chaingoitika vanhu vemateksi vemakombi ava vakarwa pachavo zviri kungonzi maforena madrug lord machii forena inini semaonero angu izwi rekuti forena rakuita kunge harichareri kuti anyone anobva kune imwe nyika yekure kana kuti chii yakureva munhu mutema ari musouth africa akauya kuzoshanda ndo zvazva kutongoreva and south africa yacho ichiregerera vanhu zvekuti vanhu vanobhadhara taxi tinotarisira kuti vange vachichengetedzwa musouth africa andi munoona asi iko zvinezvi zvinhu zvangoita kunge haukwanisi kuzvitsanangura hakuna mashoko anokwanisa kutsanangura kutambudzika kuri kuita vana vezimbabwe madrivers kunyanyanyanya nekuti vaakushanda izvezvi madhraivha ose akanzi aburuka apa muateste bp munoona kuti inenge yakashuta nekuti havachazivi zvokufunga
aiwa tinokutendai chaizvo timuve nezuva rakanaka uyezve muzvichengetedze kwamuri ikoko tichazokubatai next week kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei muve neweekend yakanaka
ye ngizwa kuthiwa ke silobava lapha ecingweni nokuthi sizwe ukuthi silobani kumbe kumama ecingweni silobani kulapha ecingweni kunjani ye ngicela ukusondela efonini ngikhuluma lobani ubani
buhe
ye buhe kunjani
ngiyaphila
ye ubona njani udaba esikhuluma ngalo
ngithole seluphakathi ngiqeda ukumfonela manje
ye sikhuluma ngakhona ukuthi e-South Africa kukhanya ngazani ngomvulo kuyabe kungenwa ema-factory abantu bedinga abantu bokuza so nubona njani khona
okay ngike ngaluba indaba leyi inzima kakhulu ngoba akula ngenye indlela futhi akula kuthi singafunisa ukuthini njengabantu bangaphandle okukhona ukuthi silinde leyo langa langamandeyi yona okwenzakalayo khona ngothi nje enye into esuke nje ma kuthiwa abantu abangaphandle onke umuntu esikazeke izinto zoba mangi bona abantu bangaphandle kwaleyo kodwa ngendlela nje ukuthi vele yabona nje ma uvele ngumntwana omnyama nje umuntu nje ma eqale ethi kuhle kuvele kubheke wena amehlo kakhulu ngoba vele ma ungabheka ngoba manje angithi bakhuluma ngokuthi abantu abadayisa ama-drugs abantu abadayisa ama-drugs bangabazi ukuthi ngabantu ba but bona babala nje ukuthi abantu bezimba abantu abona manje sebeyijikisa sebesibona abantu abadrayiva bakwazi abantu abadrayiva vele abaningi abantu bezimbabwe
poke ye lina kodwa lizazivikela ngani lizabaleka ezindlini liye emapholiseni kumbe lizakwenza njani
vele ukuzivikela yikungena endlini uvale ngoba ngeke ukwazi ukulwa lo mphakathi ubekala kanjani kuvale endlini ukhire uma bedlula phandle bazabedlula sekele basibakhangela ngamafesi
sizokuthiwa abanye bakhoka abantu ukuthi bahlangane endaweni ezijeneyo kuyabe kusitshoni khonoko
ya kungayenzakala kodwa ke into kuyamele ikhangele ukuthi sinama-families angekho la asemakhaya ma into zikanje ufeka kuzivikela kwakho yikuphi iqashi ngoba nekulwe lo muntu esendlini yakhe ulwelayo kanjani umuntu esendlini yakhe ngoba izikhala zithethe wona ona so ukuthi ube sefi ukuthi ungene endlini eyisilele kukanjani ngoba le noma ungahamba uthi uyolwa labo kusuyadlula imandizi iindaba ezinto ezeke zikhamisa ezintazo
so ubona ngazani
ngekuzihlalela endlini ezigatshele
so wena awuye emsebenzini omvulo
ha-a mina vele ngizeke ngisendlini nje ngezitalele
yebo phela
ngoba ngikwazi ukuthi ngilwalo bani othweleni kanjalo mina leso sikhala esiphethe mina nginayo
hayi kuyazwakala mfowethu ye kuyazwakala kakhulu sibongele kakhulu buhe
tingabonga
kusasa ye so that is Mr. Buhe he says you'll be at home on Monday so he doesn't want to take any chances and he's really scared you know, about the situation yeah
let's take another call hello caller
magadini
tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi caller
Muri kutaurawona Biggie Nema ndiri kuDurban.
Taurai tinzwe vanhema kwakamira sei kuDurban uko?
Ah, kuDurban pari zvino kwakatinyarire zvakurinyaya iyoyo asi kwakambenge kuine iyoyo asi ezvezvi iri kunana Pretoria. Dambudziko ratakatarisana naro muno muSouth Africa rinorwadza uyezve ndakutoona kuti government yemunomu yakufana negovernment yekumusha.
Madriver
ese ari kushungurudzwa iwayo, hapana kana drivers nabepa ende vane mapermit, but government haisi kukwanisa kusumudza musoro panyaya iyoyoyo. Asi vanhu vacho vane mvume yekuve muno, vane mvume yekuti vaseenze, asi government yakangonyarara. Zvinhu zvichiitika izvona government yekwedu iri kuzvinzwa, government yemuno iri kuzviona, vanhu vachirohwa nekuurayiwa, asi vanhu vakangonyarara. Saka kuti ipolitics its a game, kuti mapresident ari paya handisi kunyatsovapiwa kwazvo, because vanofarira kudeuka kweropa revanhu.
Aiwa, mashoko mapukutu.
Dai vangave nechido nevanhu ka zvikadai zvakatoregerwa kudhara, akangoti no no. Saka kana president achizvinzwa akangonyarara, vanhu vachiurayiwa, handione sezvinoende. Vanhu ivava vaine mvume yekugara muno, vaine mapepa.
Aiwa, tinotenda vanhema. Muve nezuva rakanaka.
Zvakanaka.
Vajuru, muri kunzwa zviri kutaurwa navanhema, munoona sei zvataurwa navanhema izvi?
Vanhema ndovapedzira
hongu. Ehe,
ehe. Aiwa, ichokwadi chatotaurwa ichi kuti kuona kwedu isusu kusangano zviri kuitika zvine ruoko rwepolitical party. Pandi zvinhu zvinongove zviri kungoitika chete, sekuti zvapedza kuitika saizvozvi hapana kana munhu mumwe chete anosungwa. Munhu anotofonera kana murungu muridzi wekambani achimuudza kuti tamisa matiraka ako taabata panapa, ototaura zita rake kuti ndinini, but munhu iyeye haasungwi, anongowanikwa mangwana achingofamba freely, asi akonzeresa kuti kambani inge ichitadza kuopareta. Saka unobvaungoona wega kuti aiwa, hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo, zvine ruoko rwevakuru vakuru mukati. Plus zvinotsigirwa nenyaya yemeseji yavaiva nayo seANC takuenda kumaelections iyoyo kuti tichadzinga maforeign nationals.
Maybe if you can say the same thing in English, what's your view? The caller there just said he feels what's going on is politically motivated, that the government is very mum on what's going on. What's your view?
Yeah, I agree with you. It seems like there's a political hand in this issue, because if you look at the their campaign message towards the general elections here in South Africa, they were saying they are going to take out all the foreign nationals in order to create employment for the locals. So definitely there's a political hand, and at the same time, no matter how criminal these people are, they won't be arrested. No matter the amount of crimes they commit against national foreign nationals, they don't get arrested. They walk freely after they have killed, after they have beaten up people.
Gives over to you.
Thank you so much, Juru. So, looking at how things are going down there, are people going to group themselves some way and try to defend themselves? What's going on?
Yes, there are some plans underway, but we cannot preempt our plans. But this time around, definitely we are going to defend innocent people. We are going to defend all documented people, because if you look at truck drivers, they are all documented. They have got a valid work permit, and their permit allows them to drive all over South Africa to check up any employment. As long as they still have valid permit, they should work freely without any hindrances. They should work freely without any association trying to stop them from working. So we are going to do something to defend the people. We are not going to initiate any violence, but we are going to defend the people.
Hayi, siyakuza kakhulu ke. What says ukuthi silobane ecingweni ubambe khona bo baba Juru. Ake sizwe ukuthi silobane ecingweni, kunjani mfowethu?
Yaphela, kunjani umsakazi?
Nyapila, ngikhuluma nobani?
Ngikhuluma no Paul Ndlovu.
Yeah, Paul Ndlovu, akutsho ukuthi wena udaba lolu ubona njani ba?
Udaba lolu umsakazi ludaba olubucayi lona mawuthi yalibhekisisa kahle. Ngani ngoba laba bantu indlela abazama ukuthi bakhulume ngayo ukuthi bona bathi abantu bangaphandle ngama-criminal abantu bangaphandle babathathela imisebenzi asilona iqiniso. Ngani ngoba ngike ngakhuluma labanye babo namhlanje nje abanye esixoxa nje le ndaba. Ngibabonisa mina ngithi kambe wona uma uzothi abantu bangaphandle ngama-criminals abantu bangaphandle bathatha imisebenzi utshoni. Ngani ngoba umuntu wangaphandle there are very few abantu bangaphandle msakazi ongabathola e-South Africa lapha besemafemini ongabathola la e-South Africa maybe besesibhedlela or any lekhuzeni yama-sectors e-government okusetshenzwa khona. Abantu bangaphandle bazenzela ngezandla zabo, you understand. Nokubona mina behamba bengena eziphaza bathi bona abantu bangaphandle babathathela ilekhuzeni bavula ama-business ongekho emthethweni. But uma uthe ebhekisisa le nto le uzothola ukuthi lo muntu abathi uvule i-business ongekho emthethweni uvule ngathi ejaradini lo muntu walana, uyakhile umuntu walana ngenxa yokuthi kanamqondo webhizinis. Wakhile ishophu wayinikeza umuntu wangaphandle ukuthi arente afake into zakhe athengise yena athole imali yerenta. Ngithi akekho umuntu wangaphandle ongamthola ehambe wayadinga isiganga wacinta wayakha ishophu. Bavula amashophu kubo kuwo abantu balana eMzansi. Angithi ma uthi uyabheka emafemini awungeke uhambe emafemini manje hamba abantu abangaphandle abaningi ngabalamaphepha bahleli lapha ungekho emthethweni. Uzosebenza kanjani efemini ungela ID? Uzorejistwa njani efemini ungela ID? Asilona iqiniso. Angithi wona just nje into ebahluphayo nje ukuthi if into zabo zingabaxaka lana eMzansi basuka bathathe i-blame bayibhekise ebantwini bokufika ekutheni ngabe bona bazama ukubhekana le nkinga abasuka belazo lana e-South Africa, bahlukane lokuthi bathi ikhozwa ngabantu bangaphandle. Ungabheka ama-drivers manje bebehlasela ama-drivers bathi abo-driver bonke laba obathola i-driver ama-trucker lawa ngabantu abalamaphepha. Angithi abakhathiweyo abasebenza okusemthethweni, yayibona. But bazozothola ukuthi kusasa lo muntu uyafika ahlasele bathi lo muntu uyenza ukuthi thina sihole imali encane. Kambe kulo muntu ongafika afika tshintshe i-FM or afika tshintshe i-company athi hayi wena mlungu ubhadala abantu abaningi, ubhadala imali eso, or lawe ufika ujoyine lokho okuthole kuvele kukhona lawe besebenza ngaphansi kwakwakho.
Awubonike
wena sufike lapho bona basuka bathi bona wena nguwena ozele ukuthi abelungu bangasikholisa imali. Asiyona iqiniso leyo.
Siyabonga kakhulu Ndlovu, ungathinelwa kusasa baba.
Ngibongile msakazi.
Okay papa, so according to Mr. Ndlovu, when things go wrong, you know, South Africans turn on foreigners and do whatever they want with them, and nobody, absolutely nobody, is arrested thereafter.
Very interesting take there. Tine mwe mtererereke itende kwavari. Hello caller. Tiripo asitaurisa imkoma tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na taunda makumira ndiri kupitira mukadini.
Taurai tinzwe mukoma atawanda. Tiri kutaura nenyaya yekushungurudzwa kuri kuitwa nyanya matruck driver imomo muSouth Africa.
Taurai.
Osaka kufamba chaiko mumutodya munzvimbo yamunogara iyi.
Asi ndazvatomboita nani patanzwa mukuru wenyika achitaura. Asi vakati varinda kuti 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 kuti
mukuru wenyika vabuda pa television vanga vari kuti chi Aiwa, mashoko makukutu tunokutenda ya nzwazi muwe nezu waraka. Nakasaka, nemusuwe mande mchaita sa imaji?
Nemusuwe mande, tungo, ispa tukato gara zemi upani siyesi. Nemusuwe gara mkatine pize. Kwa mkatine pize mato gara, wando pindi ze imaji.
Aiwa, mashoko makukutu tunokutenda ya nzwazi muwe nezu waraka naka. There's a caller there from Pretoria. He's saying that it's very scary to even step out and buy food. They're having to send some other people, like, you know, some of the people they work for, like white people can go and buy and then bring to their houses. But he's saying for him, on Monday, he's not too scared because he lives in, I think, in a prison complex. So it's a little bit safe.
Yes. Kuma lo babo churu. Babo churu. Loko kwa nito wani?
O babo mkuma ya mkokele.
O babo mkokele kunjani?
Siyaphila
njalo. Siyaphila kakhulu. Ye, akutsho ukuthi wena khona ngapho ungabusendaweni enjani?
Mina ngihlala lana ngase Centurion Olivine North Bosch election. Ye, thina lana esiphila khona asindawo lana ehluphayo kangako uma kuthi kuya kunemisindo. Because abantu esiphila nabo lana ngathi nje sesingathi siyazwana. Into abangayithandiyo ngabantu laba abanezitolo. Abantu abanezitolo makuvuka umthindo le njengayenale bahamba bayo bagqekezela ezitolo. Abatshayi muntu bathatha ngezitolo ukudla nje njalo njalo. Okuningi kuba kusuka-ke sokubuya kithi thina abantu sehiphi esifaka amaka. Ama audio kuma WhatsApp kwenza ukuthi laba abantu basuke sebesifona ukugwa lapha esichaya. Kodwa ke akuna into embi kakhulu mina engiyibonayo nje ukungazwani kwethu nalaba abantu esicelise kube sihlala nabo lana. Because thina abantu esiya ngaphandle lana esilana eSouth Africa baningi kakhulu siyaganga. Iningi lethu siyaganga thengiswa ama-drugs babamba inkunzi so uma kuvela inhlelo ezinje kanje basuka sebethagetha labana abantu uma kuthi bangethi one-freak bazokuthathela-ke impahla kuyabe kuyibuka ubugebengu nje kuphela
ababulala abantu kodwa
kubulawa kwabantu kubulawa abantu laba abagangayo kakhulu ukubulawa kwabantu siyakubona nje emalokishini vele bayafa abantu everyday khona lapha emalokishini uthola umuntu ubuya ngaphandle sengena ezitolo zabantu sengena endlini zabantu bakubambe bakushise into esikubonayo thina lana ehlala khona kungathi kusasesefu kodwa kuselokishini selokishini siyamuke singazi ngomvulo-ke njengoba bekuvela kuma-audio ukuthi kuzoba njalo kodwa kuthuli angifuni ukuqamba amanga ukuthi ngijabulise abantu ngithile njani kuthule emalokishini kuthule sigcine nje ngodlame lolu bekhona ePitori lale uNigeria wadubule usomatekisi yabona kodwa-ke hhayi sizobona ngomvulo kodwa thina abantu nje masivukana nje lapha elokishini kuthulile kakhulu angifuni ukuthi jabulise abantu ngento engekho
hayi
ngumuntu khona lapha ngivakatshila ngithi
ye kunjalo mfowethu siyabonga kakhulu baba mkhokheli moyo ungadinela kusasa baba
siyabonga kakhulu qhubekele phambili
hayi siyabonga kakhulu bye bye so he's saying that he lives in a place called Centurion and he says most of the people that are being targeted are robbers and drug dealers so he says in most cases when you hear that some people have been killed most of them are this type of people. So he says sometimes people raid shops, foreigners' shops, and just empty them, you know, because they are saying that those shops, they can't burn them because they belong to South Africans. So the Zimbabweans, the Nigerians, and all those other people actually renting. They don't have stands on their own. So according to him, yeah.
Interesting take there, but I understand we have a caller. Hello, caller.
Hello, caller. Alo Tete Mavela sina mukoma Gibbs Masera sei.
Eh zvirisei.
Sapira unjani?
Na sera zvangu muri sei koko?
Hai watiri waditi urai stare nyu nekwamuri mva maenderera mberi muchiti pafungwa dzenyu.
Ndi Donald Mamboma.
Hai wa top fan yedu kwakadiko kwamuri ikoko.
Ah kuno kuri nani tongo gara takabatira ura maoko tete.
Eh taurai tinzwi.
Nyairi ponde kuti havachine nekuti kwai una mapepa kana kuti kudivana vanenge vasingachangodi chete nezvedu vanyara nezvindo yadingi
saka point wasi
apa pana chinongoda ichoti kuti nyika yedu isinake chete yedu kwete tatidi kuti ti blame vanhu vekunexdo maive panexdo kuti havana kubika tongofarwa kuti tendeka maive yedu isusu nokuti sa dingagochero vakasika maproblemu zavo munomhuka isu nyika isu tongozaramba chiwa patiri ndipapo saka kuti zvipere zvisikaizvo nyika yedu ndirifarwa kuti tanga yanaka isusu anhuwo zvati chero ukagara ako usingashandi asi unongochikwanisa kurarama uri kumusha kwako izvi zvokudaro kuti hapachina kufamba chaiha kwava kutongonoita tete chero kasa maroad block vanenge vakaisa mukamu womaasezi polisi ende zvino vamatongerwe nyika ukatisa mazeva apera premier wegauteng province vadavid mambura vakamboita vachiti kuchina munhu wekuzvia chatendeka kuti mashops nokuti isu malocals tokwanisa kuzviita zvinhu zvemashops iwavo saka in other ways vanenge vachituma vanhu vavo negweseri kuti chii nokuti kana information yekagamuchigwa nemunhu ari pagraund anenge achitamburawo munoka anonasa kutoti ishuwa vanhu ava ndo vari kutiona mukana yedu kaakazoti home affairs minister varipo zvino aaron mutswadeni vaimba vakuhehudira ndo vakava vachimboti vari kuheudi futi mazimbabweans ari kuchizadzira muzvipatara zvedu navo vava kuhome affairs saka zvinhu zvacho inotongova toti tete mavhilasi pakaoma
saka imi nemusi wemuvhuro muchaita sei patiri kunzwa kuti pari kurongwa mhirishonga ikoko
kuno kwandiri hako mhirishonga icha chaiyo hakuna sewa ivo vane operation dzavo dzavanenge vachiita polisi home affairs nokuti ukangogarawo pavanenge vapari pamba zvako usina kwaunofamba famba uchiinda wavhoida zvimwe zvima unnecessary genesis ndo unogona kunge wazvinzvenga nokuti ukazoda kufamba famba nguva yakadai ndo paunozosvika sangana nepane pachiratidzikwa pauzozonge zvima zvashata manye
pane mumwezve kola tanzi ati yevaramaposa vambobuda patelevhizheni nhasi vachitaura pamusoro penyaya iyoyi mamboona here adresi yavaita
ndandina kuiona ndandiri kubata but chinonetsa ndicho kuti kana dei vabuda ka tingari tatozviwa kuzitime yandasvika inini ndingari ndatozviwa kana dei vataura zvine mudzindo chaizvo uno vachifuridzira tete hapasiko kuti vakataura nokuti ivo vakatombomataurawo mashoko iwavo kuti noti vakapromisa vanhu kuti chakutsvakirai mabasa kana tapedza chi chakukiretirai mabasa saka mabasa aioneta kumuka ndo ava kunzi mabasa ndo ane vava vanovebuhe mazuva imaakuona vanhu havava kuita zvemhambengo mabasa iwavo vakanga vapromisa vanhu ka havakutadza kumakireta like zvaiza takamboona kwedu zvi 2 million jobs kuende kuzimbabwe akatadza kukirete ndomaava kunetsa
aiwa tinokutendai mukoma Donald muve nezuva rakanaka
aita basa chaizvo
ehe babai
yes amazomamboma lapo yakhuluma so ke sibuyele ke kubaba uJuru baba Juru are you still on the line
yes I'm there
so are you in a situation where you are going to do what you've said you may do if South Africans decide to raid foreigners what are you going to do with planes for example what are you going to do with buses you know and trucks that are South African originated.
Can you come again?
So in terms of these trucks that you are saying are going to stop them and all those kind of things, what are you going to do? Especially when you look at planes. If there's a plane that is going to Zimbabwe, how are you going to stop it?
When it comes to flights, it's not a problem. You just write them letters and normally they cooperate. And it's not the first time when they cooperate, we understand that they do cooperate and do have what is through them. They do cooperate. And when it comes to trucks, remember, most of the trucks will cross border, they are driven by Zimbabweans. And at the same time, the employer is also on our side because their business is at risk. So if we tell them to park their trucks, they will do park. If they don't do park, the driver will be scared to go to South Africa. If we tell the driver to say, stop, we should cooperate, let's stop these South African registered trucks they should not move. I believe that the drivers who cooperate, their lives will be also at risk. So I don't think we have any problem with stopping trucks, and we don't advise people to be involved in any violent move. We want to do our defense peacefully, without burning any truck, without stoning any truck or any driver.
Yes, I was a colleague, Bamba Konapo, who I got chance to rub in Moyo. Baba Moyo, uchona njani?
Siyona uchona njani?
Siyachona Moyo, ye, natutaba lapho ngathi ngalowa.
Ha, le inkinga lesibili. Ngathi bona into ezivakala khona ngale sine zihlobo esikhona ngale. Sibona kulobunzima. And njalo abantu bakhona ngale mina ngeke ngahlala khona ngale ndatali 2013. Into yabo nxa beyitsho sibili bayenza ngibona babevala imigwaqo khona ngale lapho ebakukhona. Abanye bazama ukuthi bagume ebusuku bengamapholisa behamba ngezimota bethi bayemsebenzini. Zatshisha izimota. Hayi, vele abalanqulo bangathi into yabo bayayifuna bayayifunda.
So kuyedusa lokhu
ende yona nxa ingangenela, nxa ithule njengayonale engalamaphosa lingachitheka igazi.
Okwenza ukuthi uhulumende kalamaphosa athule kanje kuyini kona ngombono wakho?
Unenhliziyo embi. Ulomoya ombi njengalaba abasibusayo ngapha.
Ukuthi bayafanana nje?
Bayafanana ye.
So ke bo
uzuma uzuma lapho uzuma wayengcono kakhulu ngoba okunye wayekhuza.
Pho manje kwenziweni ngaso kunje? Awubatshela abantu ukuthi benze.
Hayi. Abantu bangabekezela. Ngokubuya lapha ekhaya, uyafika lapha ekhaya umtezela abantwana bavuka indlala. Ababekezele nje wabona umumo. Kuzadlula lokho, yonke into iyedlula.
Hayi, siyakuzwa, sibongele kakhulu Moyo, ungadina kusasa baba.
Hayi, ngibongile ukuthi kunthinte.
Sibongele kakhulu. So that is Mr. Moyo, he's in Zimbabwe. He says he was once in South Africa, but now he's in Zim. So he says if South Africans want to do anything, they can do it. If they've got a plan of making maybe engaging in these activities, they're definitely going to do it because they end up even banning police cars. So he says they are really very violent people. He says especially those that think that maybe their jobs are gone. And they even went to the extent of saying, people must be patient there in South Africa. Because what happens when you are ejected from work, you cannot go back home.
That's
do
true.
What, according to him. Yeah.
There is an urgent message here from Evelyn Mupamanga. She's saying, thanks Studio 7 for a good topic. I'm watching you live from Sasselburg. I'm a truck driver right now. They took one of my colleagues and they said they want a South African driver to come and get the truck from the truck stop where they are holding it. So she says she's given us a number. Please call me right now. I have a story. So she has breaking news right now. She says one of her truck, her colleagues, a Zimbabwean, has been taken right now, and they are demanding that a South African truck driver comes to get the truck. So we're going to try and call you, Evelyn, if you're listening to us. Thank you very much. You've given us your number, so we are going to try your number so you can come in and tell us what exactly is going on. But I understand, I think you have a caller.
Yeah, what's the caller? I'm going to call you. Hey, Kunjani? Hello, Sloba Nekumani?
Magadi iko pasta, iko kwa muri iko. Tukusa wala na pasta muri kupi?
Ndiriguru Pride Drive.
Ehe, ntukunzo wati muri truck driver?
Ehe, ndiri truck driver.
Ehe, tipeo maonero enyu kwa kamira se iko ko?
Yeah, I'm not going to be able to do that. kushanda. Vanhu nje vakanga vasingaibata mbaiaaa because most of us akaya ma-90 something ma-2000 and pataitaka mabata yaayo vaiseka kuti gomuri kuitei
andaa
munotaka ii hariti basa hereoakuna mamaaaa saka isusu tapinda mabasa ino vazoona kuti noma ndebasa racho riripo itedzekuegavenmendi yavo vataurira negavenmendi kuti no isusu takagona kutevedza vaakutaiekuti tinotevedza zviri migavo iiiaikuti tigowana basa atleast makambani everyday vanotesa everyday vachitanga vanhu vanoona basa
bt
izvozvo kuti hatizigoi kana dai inini tipinde saka ai gavenmendi yacho yakanyara ishi yacho muti unou yakahanganiswa kusiripokuko vanhu vabatwa nemachocha acho because dzinoita sekuti mabhanditi kana materoris kana yakakabata vanhu kana vakavatorera zonu mapurisa akauya mapurisa akadhimbanito akaenda saka hai hanyaya yacho iri kunei.
Aiwa, tinotenda Pastor TD, ndichakubatai zvakare. Nhare dzenyu hadzisi kunyatsonzwika, asi tichakubatai, tinotenda chaizvo nemashoko enyu, uyezve mugare makazvichengetedza kwamuri ikoko. Tichakubatai next week. Bye bye.
Yes, sizva kutwa ke silo muntu Chimwane, singazi kuti kurume sihlobo pani. Kunjani kunapa Chimwane?
Wamina kurume sindebe.
Iye, kunjani foit?
Ana, tira, funjani kwa.
Nyapira, mkumaro pani?
Malasten pepe
ye pepe kuhamba njani lapha khona khonapha
hayi lapha kunzima mfowethu lapha ndisebutswana lapha eyi hayi siphila nzima la
bathini lakho bafuna ukulivimbela
hayi lapha bavimbela lapha bathi sibuyele emakhaya ethu lapha manje lokuthatha izincwadi zangikhona kunzima lawayo
so bathini baqalise nini ukuligijimisa khona
hayi lapha sibasesinithathe ukuthi senyanga singe-history vele lokhu esihlala sigijima
ungazani kwenziwa kwini kugcwela amapolisa
ya kugcwela amapolisa lathi vele sesibaningi kakhulu esibuya le ekhaya le ngodubo lonalolo lusekhaya
so singathi ke wena nxasukhangele yindawo bengasalifuni khonapho selibaningi kakhulu
ya bona batsho njalo bathi sesibaningi kakhulu
kodwa akulaa mntu otshayayo phela khonapho
hayi hayi ekutshayweni hayi ade kungakabi khona ekutshayayo
ye uzwile ngokwenzakala egoli
ye bengengezwa
pho uthini ngakho khonoko
eyi ha kunzima futhi kunzima lokhu vele sokufuna unkulunkulu ngoba eyi nakwemuva vele kunzima wesi
pho abantu bazayenzani la nizayenzani khonapha
hayi lokhu vele ukuthi singathi singayenzani ngaphandle kokuthi sizame amaphepha but manje inkinga yizo zona imali zokuthi sithathe amaphemisi
amapemiti khonapho ipemiti iyimalini
ngo-3000
pula
3000 pula
kunzima mfowethu phosele ukugcina ke
kunzima
ye phosele ukugcina ba
hayi elokugcina lona lelo nje kuphelele ukuthi hayi sele nzima lapha emazweni
hayi sibongile bhebhe ungadela kusasa ba
hayi kuhle ba.
Yeah, so that is Mr. Pepe. He's in Haberon. He's saying he's got some problems as well there. He says that foreigners are having a torrid time. You know, there are police all over and they can't even get permits because they're very expensive. He says each permit is 3,000 pula. So it's difficult to raise that money, according to him, especially when you're not working a formal job, you know.
Yes, let me just also read some comments here from the VOA Shona Facebook page. Crichton Gweshe is saying, please call me. Evelyn Mupamanga is saying, please call me, but I understand we've been trying a number, but it's not going through. She's the lady who is saying, okay, hello, caller.
Magadi, Sisma.
Tiri Potrutora Nani, uyezve muri kupi?
Muri kutaura nezvapfunya ndashandisa hwangu foni yemudzimai pane zvange ndibata ndiri pamatasasokedu South Africa.
Ehe, tiitsananguriwo kuti kuri kufamba sei ikoko vachapfunya.
Inini simavendiri truck driver. ndanga ndo ndo driver ndi rasende ndi na faso ndi ndo kwato lo da saka pata ndo tshifama ndi tshika faso ndi na ngo ndo ndi no my colleague ndi shamwara yangu ndi nezi to mundo ya bato no wakoma na 80DF
mhm
wakamtora akaloda product na explosive akaenda naye
mhm
waina naye wakanopaka wadzapinda muri truck stop mai vane 50 ma trucks angari nemo mhm ndavo vati vari kuda South African driver kuti auye atore truck iyoyo kuti isu kuti muzimbabwe we are not allowed to drive those trucks.
Mm-hmm.
So by now, as I'm talking now, the Bangushka Mapuri is one of our my truck doers. Because I don't want to go in the Samba, you know, notice I'm going to the bail park. But I don't want to know. So we can't tell much about it. So at least we will come to Monday, we said, Mangana Saturday, Sunday, Jimmy Tishanda Batu. Andikona zvakatiomera kuti tinge tichipinda paroads.
Ndombokubatsai muromo ipapo mati mapurisa ati chii?
Vati vanoda tsamba kubva kwakomana ve-ATDF vari muzvidadzi vachiti ATDF Old Truck Drivers Foundation. Ndo vakomana vari kukonzeresa noizi musika iti kanapa. Vakatopromisa kuti muse as from Monday. Hakuna tisaki nefamba. Izvi zvichinguse Monday hatisitoenda basa tinge takatopaka.
Saka kune avo vanga vambobatwa pamataura avatsomondo vazoitwa sei?
Vatsomondo vazoriritswa izvozvi izvi kuti vanhu tirikuita kunokuva vatitevera tichivariritswa nemapurisa kuti vanhu ndochiregai vanhu vaendao. Asi atoudza tsomondo kuti no havasi kuda kumuona achidriva South African Range truck. Inofanira kudriva nema South African set. Havasi kuda kumuona ari muroi so
aiwa mashoko makukutu tinokutenda ichaizvo vachapfunya kunge manga muri pachirongwa chedu uyezve tinoshuvira kuti muchengetedzwe kwamuri ikoko aiwa muve nezuva rakanaka. Gibbs, we're hearing there. Yes, breaking news actually. We have a truck driver achapfunya who is saying that one of his colleagues Atsomondo was actually stopped and they were taken to a truck stop that had more than 50 trucks, he's saying, being driven by foreigners, amongst them Zimbabweans, and they were told that they have to leave without the trucks and get South African truck drivers to come and pick up the trucks. So he's just retelling that on Monday, he and other Zimbabweans are not going to work.
So this Old Truck Drivers Foundation has been doing this for a while now, but... It seems as if they are upping their gear on Monday because it appears as if they are working with some people that are, you know, working behind the scenes.
Mm-hmm.
And some of them belong to various political parties, we are told. So now, Sibuyele kuBaba Churu. Hey, Baba Churu, are you still on the line?
Yebo, ngikhona.
Yeah, ngasukangela Baba Churu. Uzwile ubaba okhulume ekucineni kaTesla esithi ama-truck drivers ungazange kule nkinga. Kodwa ke mbona ngani isikhathi sethu sesidliwe ngumangoye. So kumele abantu benzeni, kumele bengazidefending ezibhamu lezinye izinto, hantsho kunjalo ye kumbe hayi?
Hayi, akunjalo. Kufanele kuphela sibabonise nje ukuthi iSouth Africa ayikwezulwini, South Africa ila iAfrica. Singamisa i-business nabantu baseSouth Africa ngaphandle kweSouth Africa njengokukhuluma kwethu ukuthi sizomisa iimoto zonke zaseSouth Africa, i-government izothatha amalokuzeni ukuthi bamisela la bantu babo bengayenzi intando yabo maizinto zisemthethweni. Ukuthi intathile lithuba ukunikeza ama-drivers wonke i-phone number yethu. Our phone number, our WhatsApp number is South Africa 062-396-6158.
062-396-6158. Thank you so much, Mr. Churu. Time is out. We have to leave it there. We thank our guest this evening, Mr. Dennis Churu, president of the International Cross-Border Traders Association, and some truck drivers who actually got involved in this show as well. Signing off is Gibbs Dube in Washington, D.C. Bye-bye, Zimbabwe.
I'm Marvelous Mflanganya, who is saying, hey, please share the feed if you're on the show. And thank you to all the truck drivers that joined us and all that were live streaming with us. We have a very good weekend. Bye-bye.